Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uza nasi. Muvuro mbudzi 16-2015. Mirishonga muzano PF inosiya vanhu vaviri vatemwa nedemo vachibva vafa. Nyakutema wacho achiwanikwa akafa muchitokisi chemapurisa. Mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe vanoenda kumusangano wenyika dzevakapfuma weG20 uyo uri kuitirwa kuTurkey vanopikisa vachiti vaMugabe ngavagare kumba vachigadzirisa zviri kunetsa munyika. Vanotengesa mumigwagwa muBulawayo vanocherechedza zuva reInternational Street Vendors Day vachiti vanoda kubatwa sevanhu vari kusimudzira upfumi munyika. Muchikamu chedu cheutano tichange tichitarisa dambudziko rechirwere cheshuga iro rinonzi ratekeshera munyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLife Talk apo tichange tiri kutarisa mirishonga iri kuitika muZanu PF. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.